Muharare chete, muchange muine mitambo mishanu, mitatu yacho mangwana, sezvo zvimwe zvikwata zvekunze kweHarare, zviri kutambira muguta iri, mushure mekunge nhandare dzavo, dzakanzi dzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Mutare City Rovers iri kubva kwaMutare kuzotamba nechapungu muNational Sports Stadium muHarare. Svondo rapera, zvikwata zvakaita seNitrat neShabani Mine zvakatambirawo kunze kwemusha asi zvikakunda izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vatsinhira kuti nhabvu hainei kuti muri kutambira kupi.
Timu ingori nemaplayers aya anogona bhora ka timu ichangotamba bhora semagonero ayo ichitongohwina league kana ichikwanisa kuhwina league bos tema example imamwe matimu atinotoona like zvakaita vana Tottenham Hotspurs aifanira kushandisa maground avo but vakashandisa Wembley but varingotamba bhora riri kutonakidza vanhu vazhinji masupporters avo saino anoni zvichiafecta plus mamwe matimu zvacho anokwanisa kutakura masupporters avo vacho vachienda navo kumagiraundi acho anonzi vatambwa avo vacho ivo sabhora kame ingori guru handioni chinoafecta kuti mabviso pamwe mugiraundi renyu.
Mutambo pakati pemutare City Rovers nechapungu uri kutambwa nguva dzekudya dzemasikati sezvo nhandare iyi iri kushandiswa zvekare zuva rimwe chetero nechikwata cheBlack Rhinos icho chiri kusangana neZPC Kariba. Harare City ichange iri muRufaro Stadium neBlair City. Herentals iri kutamba neHighlanders muNational Sports Stadium nesvondo. Okowo Dynamos iri pamusha neShabani Mine. Dimbare yakarohwa 1-0 neChicken Inn svondo rapera. Murairidzi weDimbare Lloyd Mutasa anoti ane tarisiro huru gore rino.
Sechikwata cheDynamos tarisiro ndiyoyo yagara iripo yekuti kana uri Dynamos kana gore rakapera makaita number 2 munenge mundotori netarisiro yekuti aiwa gore rino kazvatakaita number 2 tinofanira kuita number 1 asi tinoziva kuti mutambo webhora asi ndo tarisiro yede gore rino zvikatotadza kudaro zvinorakidza kuti takundikana.
FC Platinum iri pamusha muMandava Stadium neYadha. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Triangle United vs Ngezi Platinum Stars Gibo. Blair City vs Capes United Luveve. Zvechakadaro chekwata chenyika chemaWarriors chere kupinda munhandare yeLevi mwana wasa Stadium Mundola Zambia nesondo chichiedza kutanda nyadzi apo chiri kusangana neAngola mumutambo wekugumisira makwikwi ezvikwata zvina. Zimbabwe yakadamburwa neZambia mumutambo wavo wekutanga zvekuti iri kutarisira kukunda mumutambo uyu kuti isapedze iri pachinhano cheugumisira makwikwi aya ayo ari kusangana Zambia neSouth Africa mufinari. Murairidzi weMaWarriors Sunday Chidzambwa ari kushandisa makundano aya kutarisa vatambi vaachada kushandisa mumakundano e2019 Africa Cup of Nations Qualifiers umo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neCongo DR, Congo Brazzaville neLiberia. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho tichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.